Nengo dzebato rinopikisa reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzaratidza kutsutsumwa kukuru nemhinduro dzange dziri kupiwa navachiwenga mudare iri nhasi. Nyaya yatanga apo vachingatove vezanuPF vabvunza kuti hurumende iri kutora matanho api kuchengetedza vakarwira hondo yerusununguko. Vachiwenga vapindura vachiti kunyange hazvo hurumende iri kugadzirisa nyaya iyi, vadhuve vaifanira kunge vakagadzirisa nyaya iyi sezvo vaive gurukota rezvevakarwa hondo yerusununguko munguva pfupi yapfuura. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vazowedzera mubvunzo uyu vachiti sei hurumende iri kutora makore akawanda kuchengetedza magamba ayo sezvinoitwa nedzimwe nyika. Asi pachina muchokupindura mubvunzo vachiwenga vabva vatanga kutaura nezvezvirango zveupfumi izvo zvotsamwisa nhengo dzebato rinopikisa. Nhengo idzi dzati maitiro avachiwenga haafambirani nemutemo weparamende uye vazonzi vasataure mashoko aya zvakare nemutauri wedare iri vaJacob Mudenda. Munyori wesangano revatori venhau dzeparamende reZimbabwe Parliamentary Journalists Forum vaDaniel Chikundu vaudza Studio 7 kuti matauri avachiwenga haana kufadza nhengo dzebato rinopikisa idzo dzati vachiwenga semunhu aiva musoja. Matauriro avaita aita sekunge vange vari kuchichidzira vanhu
zvavava withdrawer. Saka izvozvo zvakonzesa kuti mitebongo zvozvo maMP Honorable Chamisa vakasimukawo vachinyunyuta kuna sachigaro wedare vamudenda kuti no zvataura na Vice President izvo semunhu akaenda kuhondo semunhu aitungamira chirongwa cheoperation restore order. Zvinotyisa nekuti kana vakutaura nyaya dzemuseve imwe uza munyaya dzezvematongerwo enyika zvinoreva zvakawanda. Saka vazowithdrawa zvavo mushure mekunge pamboita kwakutaudzana.
Musi wechitatu chega chega vatevedzeri vemutungamiri wenyika nemakurukota ehurumende vanosungirwa kuenda kuNational Assembly kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri. Nemusi wechina vanosungirwa zvekare kunoita zvimwezvo kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.